chirikuitika nyaya dzemameya, pati yakasangana nemameya ikavataurira chirikufanirwa kuitika. Pati yanga ine process yayakaita kuti mameya emaguta iwawo asarudzwe. Mameya akazopinda akataurwa navo nepati vakaudzwa zvirikuitwa. Maprovinces akapuwa zvekuita neorganizing vakaita izvozvo. Pane kuinterpreta kwemutemo kwakasiyana-siyana. Sezvamunoziva muorganization yakakura seino, mutemo unogona kuverengwa nekoko uchiverengwa nekukuku. Maonere emutemo unogadziriswa. Asi nyaya iripo sezvakataurirwa naPresident weparty, mumusangano munofanirwa kunge mune discipline, mumusangano munofanirwa kuitwa zvinenge zvataurwa neparty, zvatinenge taudzwa nemaresidents pavanenge vakavhotera party. Saka izvozvo ndongo zvichapedzisira zvichiitwa pakupedzisira kwenguva. Kana ivo vane zvavari kuda kutaura, zvavari kuda kuti zvitaurwe kuparty, machannels ekuti vataure ariko. Asi chinenge chakakosha ndechekuti munhu anofanirwa kunge achitevedzera gwara remusangano nematarirwo anenge aitwa nyaya nemusangano.
Ko vatiri kunzwa kuti vanga vambomiswa ivava vakudzoswa futi pamabasa pavo, zviri kureva here kuti musangano wangu wakanganisa?
Aiwa, musangano une maprocess. Kana munhu wamiswa according to the constitution, unokonfirmwa neorganizing committee. Organizing committee inogona kukonfirma suspension yako kuti uchaenda kuhearing uri pasuspension kana kuti unoenda kuhearing uri pabasa. Zvichidependa nekuti nyaya dzaunenge uchidhila nadzo dzinenge dzakamira sei nemalocal conditions anenge ari ikoko. Asi kana wazoenda kuhearing ndo panozobuda nyaya kuti ichafamba sei.
Saka zviri kureva here kuti meya ivava vachazoendeswa pamberi pedisciplinary committee yamuri kutaurai kuti zvichemo zvavo zvinzwikwe?
Kana uchinge wasuspendwa kuboka redu, zvinoreva izvo kuti uri kuinda kuhearing.
Saka ivo kansela Dlamini vekuVictoria Falls vatodzoka here pabasa?
Chiripo ripo ndechekuti communication yesuspension inenge iripo, vanomirira communication yekuorganizing committee. Communication yekuorganizing committee ndo ichavaudza ivo kuti vachange vari pasuspension vari pabasa here kana vanenge vachiri pasuspension vasiri pabasa. Saka pari zvino tichazokomenda kana ndava neshua yekuti communication yacho iyoyo yava mumaoko mavo. Havanganzwi communication inenge yabva kuparty mumasaisai.